Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu gumi guru 1, 2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi.
Varairi dzeZimbabwe nyaya yekungoti vanogona kudzidzisa. Vanopa education yemhando yepamusoro-soro. Ndosaka vachidiwa nedzimwe nyika. Zvamunoona kudai. Zimbabwe nyika yakakomborerwa nekuva nemacha akawanda chaizvo kuti kutaura kwemutungamiri wenyika weRwanda kuna kukatyamara kwatinoita nezvazvo tinotozvikurudzira
Zimbabwe inoti nevarairidzi vakawanda zvokuti inokwanisa kutumira varairidzi ava kudzimwe nyika
mashoko avakagame anoratidza kukosheswa kunoitwa nyaya yedzidzo nehurumende yekuRwanda vachiziva kuti maticha ndiwo ari pasenda yekurigamba kweeducation dambudziko ratinaro ndere kuti muZimbabwe munotori neshortage yematicha anokwana kuita 90,000 tikatarisa vatakatirena vari unemployed vese tikava employer hatitombokwanisi sta compliment
asi varairidzi munyika vanoti zvikoro zvizhinji hazvina varairidzi vakakwana
Problem yatinayo kumara hazvo kubhadhara zvakanaka. Tine ma good players. Ishiripo vakomana havasi kupuwa my incentives avo ekuti vakomana vatambe bhora. Ndozvinhu zviri kuti dzosera kumashure.
Mitambo yechibuku Super Cup yotsviriridza mukupera kwesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Bazi redzidzo yepasi rinoti rine varairidzi vakawandisa zvekuti Zimbabwe inokwanisa kuwanisawo dzimwe nyika dzemuAfrica varairidzi vadzinoda. Izvi zvinotevera mashoko emutungamiri weRwanda vaPaul Kagame ekuti vanoda kuti hurumende yavo ipinze mabasa zvuru zvevarairidzi vemuZimbabwe nekukasika senzira yekusimudzira dzidzo yenyika yavo. Vakagame vakataura mashoko aya pamusangano weRwanda Zimbabwe Trade and Investment Conference nemusi wechitatu kuRwanda kwakare. Zimbabwe yaimirirwa kumusangano uyu nechikwata chaitungamirwa negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti zvikoro zvinodzidzisa varairidzi zviri kubura vadzidzisi vemhando yepamusoro-soro gore rega rega izvo zvinoita kuti vadiwe nedzimwe nyika. Vandoro vanoti nyika ine varairidzi vakawandisa chose zvekuti vamwe vakapedza zvidzidzo zvavo muna 2019. Vachakamirira kuti vapinzwe mabasa. Jonga kandemiri weStudio 7 abata vandoro kuti tinzwe zvizhinji.
Varairidzi veZimbabwe nyaya yekungoti vanogona kudzidzisa. Vanopa education yemhando yepamusoro-soro. Ndosaka vachidiwa nedzimwe nyika. Zvamunoona kudai Zimbabwe nyika yakakomborerwa nekuva nemacha akawanda chaizvo. Nokuti kutaura kwemutungamiri wenyika weRwanda. Kuna kukatyamara kwatinoita nezvazvo tinotozvikurudzira sevanhu vemuAfrica kuti tibatane.
Tiri kunzwa kuti iyo Zimbabwe inodawo varairidzi vangasvika kuma 90,000 kuti inge ichikwanisawo kugutsa zvikoro zvayo. Mungazoona here muchibvumidza kuti varairidzi vaende kuRwanda imi muchinzi munotodawo varairidzi?
Varairidzi vakawanda varimo muno muZimbabwe. Macolleges vari kuburitsa varairidzi vakawandisa chaizvo asi tinenge tichiita kuti tigadzirire kuti vanyatsokwanisa kupinda pavanokwana izvi titori nevamwe vanenge vatori pama waiting list vamwe vakapedza 2019 vamwe vakapedza 2020 vamwe 2018 vakasati vakwanisa kukanda munzvimbo dzavanofanira kunge vari saka vakawanda chaizvo.
Tichionawo panyaya yemihoro vandoro, varayiridzi vari kuchema kuti mihoro yavari kuwana muZimbabwe mishoma. Tichizoona dzimwe nyika dzinenge dzichivada, dzimwe nguva dzinogona kuzovapa mihoro yakakwira. Hatizoita here kuti zvikoro zvenyu zvisare zvisina varayiridzi?
Varayiridzi vemunomu, mihoro yavo iri kutariswa nehurumende kuti inge yakanyatsokutsetseka. Izvezvizvi chatinokwanisa kufara nacho ndechekuti hakuna kana umwe murayiridzi akapedza mwedzi asina kuwana chouviri chake mwedzi wapera. Saka zvakadaro zvoratidza kuti hurumende yedu iri kushanda zvakanaka chaizvo.
Kouyawo nyaya dzekodzero dzevashandi, munozoona dzichiremekedzwa here naidzo nyika dzinenge dzichizoenda varayiridzi?
Kusazoziva zvedu kuti zvinenge zvakanyatsokumira sei ikoko, asi tikaona kana vokurudzira kuti vemuno vaende ikoko, kodzero dzavo tinotarisira kuti dzinenge dziri kubatwa zvapamusoro-soro.
Saka pakangonzi neRwanda mangwana varayiridzi ngavauye, makagadzirira kutumira varayiridzi?
Ini handione kunge pane chichanetsa kana zvose zvagadziriswa nebazi reInternational Affairs neForeign Affairs nebazi republic service avo vanova ndiwo maemployers emacivil servants. Hationi chinenge chichinetsa kuti varayiridzi vakwanise kunge vachienda ikoko.
Avo vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti kunyange hazvo mashoko avakagame achifadza varayiridzi, Zimbabwe haikwanise kupa dzimwe nyika varayiridzi. Iyo itoda vamwe varayiridzi vanosvika zviuru makumi mapfumbamwe kuti ikwanise kugutsa zvikoro zvayo zvose. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mashoko avakagame anoratidza kukosheswa kunoitwa nyaya yedzidzo nehurumende yekuRwanda vachiziva kuti maticha ndiwo ari pasenda yekurigava kweeducation. Dambudziko ratinaro nderekuti muZimbabwe munotori neshortage yematicha anokwana kuita 90,000. Tikatarisa vatakatrena vari unemployed vese tikavaemploya hatitombokwanisi staff complement. Kwatitara kwandiri kuita nhasi varayiridzi vazhinji itori barira mhanya kutotiza muZimbabwe nenyaya yekuti hurumende yedu haisi kukoshesa nyaya yedzidzo sezviri kuitwa kuRwanda. Vakasaenda kuRwanda vamwe vari kuenda kunanakata nekune dzimwe nyika dzakasiyana siyana. Dambudziko redu ratichaita nderekuti zvikoro zvedu zvichasara zvisina varayiridzi kana umwe chete. Tinokurudzirawo hurumende ndiyedwuti tiwane manotsa ingatora nemukuru wekuRwanda kuti vakoshesa varayiridzi vedu muno, tavapa mari inotenga vadzidzisa vakafara muzvikoro zvedu, tikwanise kuchengetedza utesa hwenjere hwatinenge tinawo tisarasikirwe nawo. Kana tine varayiridzi vatinoda kuzoendesa kune dzimwe nyika sekunoveza minyowani yatinoita nematertiary institution yedu maTeachers College kuti vachiproducer en masse kuti tikwanise kunofidhawo dzimwe nyika, asi tisambokwanisa kufidha zvedu zvikoro.
Asika vaMasaraure, apa inyaya yedumbukai tiri kuona varayiridzi muZimbabwe vari kunyunyuta nenyaya dzemihoro. Vakanga vawana mikana yakadai, munofunga here kuti vangamirira kuti Zimbabwe ine varayiridzi vashoma regai ndigare?
Hongu ndotoziva kuti varayiridzi vari kutambura zvakanyanya, saka tichigara tichichema kuhurumende kuti ipaiwo varayiridzi vedu mari inotenga. Hakuna murayiridzi angagarire izvi zvatiri kuona izvi. Zuva nezuva vachiri muno havasati vawana mukana wekubuda, vese vanenge vawana mukana vachaenda. Saka tiri kuramba tichema kuti hurumende yedu onai vanhu zvaita education badhara yevanhu vasati vapera kuenda. Hatitsamwiri avo vari kutiza vachienda kune dzimwe nyika.
Izvo zvirongwa zvinenge zvichiuya zvakadai zvinenge zvichienda zviri mumaoko ehurumende here kana kuti varayiridzi vanongonozvitsvagira basa kuRwanda voenda?
Tiri kuona kuti nyaya yekuRwanda chinenge chiri chibvumirano chichaitwa pakati pehurumende idzi mbiri vachisaidirana pasi. Saka mukunyorerana kwavo kana vazofunga kudaro, tiri tichikurudzira kuti vaise nyaya yemalabor rights kuti Rwanda yacho izokwanisa kuremekedza kodzero dzevashandi vachitedzera maconventions ese akatarwa neInternational Labour Organization. Tiri kuita dambudziko rekuti vamwe varayiridzi vari kuzoenda kune dzimwe nyika vari kuzorobatwa mumutapwa vachishanda malong hours vachinyimwa mamaternity leave vachinyimwa mazagiri nezvimwe zvinozoita kuti vara mbura mewari na hapa ikoko.
Awanga wari mtunga miriwe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe va Obed Masaraure. Vachitaura wari parunare, wari kuweza na Jonga Kandemiri we Studio 7. Mutungamiri wenyika wa Emerson Mnangagwa vanoti zvikoro zvepamusoro soro zvinofanirwa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika munyaya dzehupfumi pamwe nemagariro evanhu akanaka. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakukumikidzwa kwechivakwa chinogadzira zvekudya zvinogadzirwa nemukaka zvakaita seyogurt necheese, vamunangagwa vati zvikoro zvepamusoro zvinofanirwa kudzidzisa vana kuti vaite zvemabhizinisi nekugadzira zvinhu zvinovayamura mukurarama zvichivapa mabasa kwete kunotsvaga mabasa kumakambani. Vamunangagwa vati nyika inovakwa nevagari vayo.
Is not to produce products from this university who go around factories putting their CVs. But must seek the empowered to create employment, goods and services. Nika inova kwa nave nevai. Kirikuwa kwa nika edu, brick upon brick, stone upon stone. Tukuwa kwa Jerusalem.
Vamunangagwa vati zvikoro zvepamusoro zvinofanirwawo kushanda nevanhu vemunharaunda zvikuru varimi mukuvandudza upfumi hwenyika nemararamiro evanhu.
Kampala, we are commissioning today is a project that will modernize dairy milk production and the milk processing systems for the university and surrounding farmers.
Vachitenda vanhu vanga vauya pachiitiko chanhasi sachigaro webato rezanu PF uye vari gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchingurika shiri vabvuma kuti hurumende yezanu PF yakapedza nguva yakareba pasina zvine musoro zvayaiita vachiti pamwe zvaida kuti zvizoitwa pasi pehurumende yavamunangagwa.
Your Excellency, ndaandichibvunzwa newanhu kuti ko makore saya potaya mamuchimboite iko wana comrade Mchinguri. Zvataakuona kubva 2017 within a very short space of time taona zvinhu zvaifanirwa kuita in 40 years zvaitwa in 4 years. Ndashaya answer kwayo Your Excellency. Ndawati Mwari anga akambozvivhara kuti president watsva wauye musecond republic ndofunga ndagona.
Chikoro chekati chine mombe dzemukaka dzinodarika zana uye chinouchika mombe kuti dziite vana dzisina kusangana nemabhuru. Vamunangagwa vasati vavhura nzvimbo iyi vapfekedza vadzidzi zviuru zviviri zvine mazana mana nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 2436 nguwani dzekupedza zvidzidzo zvavo. Pavadzidzi vapfekedzwa nguwani dzekupedza zvidzidzo ava chiuru chimwe chete nezana rine makumi matanhatu nevaviri kana kuti 1162 madzimai nevasikana vanove zvikamu makumi mana nevasere kubva muzana kana kuti 48%. Mumwe murimi anorima kuLions Den vatinashe Ziki vapuwa ruremekedzo rweunyanzvi hwekurima kana kuti honorary doctorate in agriculture. Vachitenda chikoro chekati neruremekedzo rwavapiwa vaziki vati kurima ibhizinisi rinofanirwa kuitwa nehungwaru uye munhu achigara pamunda.
Ndinogara udza vanhu Your Excellency, the best fertilizer, Your Excellency, is the farmer's footprint. The farmer's footprint on the farm.
Vaziki vave munhu wechitatu kupiwa honorary doctorate nechikoro ichi zvichitevera kupiwa kwavamunangagwa nevaimbove mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6170 ne7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kHz pa shortwave.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe vakafane COVID-19. Vamwe mazana matatu nemakumi matatu nevashanu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Pavanhu ava, mazana maviri nemakumi mana nevapfumbamwe, kana kuti zvikamu makumi manomwe nezvina kubva muzana, vanhu vari muzvikoro. Dunhu reMatabeleland South rine vana vechikoro mazana maviri negumi nevatatu 213 vakawanikwa vaine COVID-19. Kuchitiwo dunhu reMasvingo rine gumi nevashanu, Matabeleland North ine gumi, Manicaland vashanu, Mashonaland West vatatu, Mashonaland East vaviri. Kuchitiwo dunhu reBulawayo rine mwana mumwe chete. Kufa kwevanhu vanomwe nezuro kwakasiya huwandu hwevanhu vafa munyika yose hwave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi maviri nevatatu 4623. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu mamiriyoni matatu nezviuru makumi masere nezvitatu nezana nemakumi mashanu nemumwe vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19. Vamwe mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri nemakumi manomwe nechimwe nezana nemakumi mashanu nevashanu, kana kuti 2,271,135 vakanga vabayiwa nhomba yepiri. Hurumende ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti vanhu ngavasatya zvavo uwandu hunonzi huri kubatwa COVID-19 muzvikoro, vachiti zvinhu zvakagadzikana chose sezvo pasina mwana ari kurwarisa. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Isu sebazi tiri kuzviziva kuti muzvikoro COVID irimo, asi chiri kunyanya kutifadza ndechekuti hakuna kana umwe zvake ari kushayika kana kuti ari kufa nokuda kweCOVID-19. Iri denda iri takwanisa kuribata pahuro nekurimunyonyora nemastandard operating procedures edu. Ndosaka muri kuona kuti munhu anobatwa nedenda irori muzvikoro medu hakuna kana umwe ari kushayika kana kutanzi afa nekuti nenyaya yeCOVID. Inyaya yekuti tarimunyonyora, tashandisa mastandard guidelines edu. Saka tiri kuvaratidza kuti nyangwe rikauya zvaro denda iri, ticharamba tichienderera mberi netsi.
Asi chii chiri kuita kuti vana varambe vachibatwa neCOVID-19 kana kuti vachiwanikwa vaine COVID-19? Muchitaura kuti makaisa hwaro hwamuri kutaura ihwohwo.
Zvinenge zvaitika pavaJonga ndezvekuti kazhinji kacho mumanharaunda matinenge tiriwo munogara vamwe vana vachienda kuchikoro vachidzoka, vachienda kumba vachidzoka, ndo mairi COVID. Muchikoro haimo. Saka vana nekusimbawo kwemutumbi yavo vanobata denda iri ivo vasingatozvizivi. Asi pavanozouya kuzvikoro, isisi tinotozomudza kuti iwe une denda iri, iye anotozovhunduka. Vamwe vanotoramba, vamwe vana vanotoramba kuti handina COVID, handizvizivini, ndakatosimba. Saka denda iri riri munharaunda. Isu sevanhu nevana veZimbabwe ngatibatanei kuti tidzivirire kupararira kwedenda iri. Denda harizi muzvikoro, denda riri munharaunda. Zvikoro ndozviri kukwanisa kubata denda iri.
Ko, panyaya yedzidziso zvinhu zviri kuitwawo nezvikoro kuti denda risaramba richipararira?
Tiri kudzidzisa. Hapana chikoro muno muZimbabwe chisina atinoti information education and communication material on COVID-19. Kutaura kuti pane paine mavara anenge achingotaura kuti mask up, no mask, no entry, sanitize your hands, wash, itai social distancing. Endai kuzvikoro kwedu munondoona vaJonga. Mukangosvika pachikoro motofunga madopinda muclassroom, nekuti anenge angori maposta nemaposta akangonamirwa chikoro chose chichiratidza kuti aiwa denda rari tiri kuziva kuti ririko. Sangatiitei social distancing, ngatipfekei mamask edu, ngatidzivirirei kupararira kwedenda irori.
Ko iyo vana vari kuwanikwa vaine denda muzvikoro vari kuzochengetedzwa sei, muri kuvabata sei?
Aya, tovabata zvakanakisa chose. Vanotoramba vachienderera mberi nedzidzo. Tinovaisa kana matinoti muisolation pavo oga, vachingoramba vachidzidza. Takazviita one gore rakapera vachonga. Vakanga vaine denda vana kana mazamanishon vakatonyora. Saka zviro kuti kana mwana abatwa nedenda reCOVID-19 haachadzidza, aiwa, anotodzidza, anotoita homework, anotoita schoolwork.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana Ndoro vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemumalawi yatumira masoja kuti atakure mafuta epeturo nedhiziri zvichitevera kurama mabasa kuri kuitwa nevatyairi vemotokari dzinotakura matengi emafuta. Vatyairi ava vari kuda kuti mari dzavanotambiriswa dziwedzerwe uye kuona kuti vatyairi vemumalawi vapiwa mabasa ekutakura mafuta aya ayo vanoti ari kuitwa nevabvakure vakawanda. Gurukota rezvemari muAmerica amai Janet Yellen vanoti America ikatadza kubhadhara zvikwereti zvayo, chinhu chinogona kuvhiringa nyika iyi zvakanyanya. Amai Yellen vati America ichange isisina mari musi wa18 Gumiguru, ndokana dare reCongress ratadza kuwedzera mari inokwaniswa kukweretwa nehurumende yeAmerica musi uyu usati wasvika. Chikwata cheCapes United chinofanirwa kusunga dzisimbe kana chichida kuramba chiri mumakundano echibuku Super Cup. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Makepekepe ari pachinhano chechina nemapoints manomwe, zvekuti kukundikana kwayo kurova Herentals kukasangana nekubudirira kweHarare City mumutambo wayo neyadha kunosiya Capes yabuda makwikwi aya. Harare City ine mapoints mapfumbamwe ichiteverwa neyadha iyo ine mapoints masere. ZPC Kariba iyo ine mapoints manomwe inokwanisa zvekare kusvetuka Capes United kana ikarova Dynamos mangwana, ndokunge Capes United yarohwa kana kuita mangange neHerentals muBaobab Stadium. Kunyange hazvo, vamwe vacheveri vechikwata ichi vari kupa mhosva murayiridzi wavo Darlington Dodo, mumwe wavo vaPhilip Regede, vanoti vatambi vavo havasi kutamba zvakanaka nemhaka yekusabhadharwa mari yavo.
Problem yatinayo kumara hausi kubhadharwa zvakanaka. Tine ma good players ishiripo wakomana hawasi kupuwa ma incentives awo ekuti wakomana vatambe bhora. Ndo zvinhu zviri kutidzosera kumashure.
Chicken Inn, Dynamos, FC Platinum neNgezi Platinum Stars dzatove makota finali kare. Asi murayiridzi weDimbare Tonde Raindiraya haasi tarisa zvese izvi pamutambo wavo neZPC Kariba.
Tigiri vedu vari kufara kunyange zvazvo vasiri kuzokwanisa kunga vachiuya kuzotitsigira. Tinodavira kuti kwavanenge vari ikoko vachatitsigira vachitionawo pazvivhitivhiti uyezve tinodavira kuti mutambo iwoyo tichaukunda.
Bhoso inofarira kukunda kana kuita mangange neChicken Inn nesondo kana ichida kuti isabatwe pamapoints masere neBlawayo Chiefs. Blawayo Chiefs iri kusangana neBlawayo City munhandare imwe cheteyo yeBaba Field Stadium. Gungano reGroup 4 rine mitambo pakati peTriangle neFC Platinum nemumwe pakati peHwahwa neNgezi. Asi mitambo iyi haina kunyanyokosha sezvo Ngezi Platinum Stars neFC Platinum dzakatobudirira kare kupinda makota finali.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. America yatemera zvirango panengo dzevasori vehurumende yeIran zvichitevera kupomerwa mhosva kwadzakaitwa naGweta rekuchamhembe kwedunhu reNew York iro rakati vasori vana ava vakaedza kuvhuta zvechisimba mugari weAmerica kuti vaende naye kuIran. Munhu wavaida kuvhuta ndi Masi Alinejad, mutori wenhau akazvarirwa kuIran asi ave mugari weAmerica. Alinejad murwiri wekodzero dzevanhu anoshora hurumende yeIran uye ane chirongwa chake paVoice of America. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakati zvakaedza kuitwa nevasori vekuIran ava zvinotyora mitemo yekudzidzana kwenyika dzose pasi rose. Vachiti America inoona kuti Iran inoda kushungurudza zvimwe zvizvarwa zveAmerica kusanganisa vashandi vehurumende neavo vaimboshandira hurumende. Vasori vana ava vakuru vakuru mubazi revasori reIran ndivana Alireza Shavrogi Farahani, uyo anotungamira bazi revasori rine vamwe vasori vatatu vatemirwa zvirango neAmerica vanoti Hamoud Kazein, Kia Sadehi naOmid Noor. VaBlinken vanoti chikwata chevasori ichi hachina kutumwa kuzobvuta mutori wenhau uyu chete, asi vanhu veIran vasingawirirani nehurumende yeIran vanogara muUnited Kingdom, Canada nekuUnited Arab Emirates. Vasori vana ava vanonzi vaiita basa iri sekutumwa kwavakanga vaitwa nebazi rehurumende yeIran rinoona nezvoruzivo nekudzivirirwa kweIran, zvichinzi vanoshandiravo bazi revasori rinonzi MOIS, iro rinonyanya kutyiwa muIran uye rakatemerwawo zvirango neAmerica. Sekutaurwa kwakaitwa nebazi reAmerica rinoona nezvemari reUnited States Treasury Department, MOIS inoitira hurumende yeIran basa guru mukutyora kodzero dzevanhu veIran, richitizve kudzvanyirirwa kwezvizvarwa zveIran zviri muIran nekunze kwakaita sekuEurope nekumwe kunoitwa neMOIS. Kutemerwa zvirango kwaitwa vasori vana ava kunorevavo kuti zvose zvavanazvo muAmerica hazvisisiri mumaoko avo uye hapana munhu ari muAmerica achabvumidzwa kuita zvemabhizimisi navo. Mabhanga nemamwe makambani anoita basa rezvemari vachatemerwavo zvirango kana vakafambisa mari yavo. VaBlinken vanoti America haizoregi vatori venhau vachichichidzirwa kana kunyaradzwa, vachiti America ichaona kuti vanoita izvi vanosungwa. VaBlinken vanoti America haidi kuona kurwiswa kwezvizvarwa zveAmerica muAmerica kana kunze kwenyika. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica uye maaverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7.
Makateerera kuStudio 7. Animi muchirongwa ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Muchirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe inoti nevarairidzi vakawanda zvokuti inokwanisa kutumira varairidzi ava kudzimwe nyika. Asi varairidzi munyika vanoti zvikoro zvizhinji hazvina varairidzi vakakwana. Mitambo yenhabvu yeChibuku Super Cup yotsviriridza mukupera kwesvondo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku isika